Very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, March the 5th. Welcome to the women's segment, the women's roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Sithandekile Mhlanga.
And tonight on the Women's Roundtable, we are discussing the 2020 Women of Courage Award won by Dr. Rita Nyampinga from Zimbabwe and 11 other women worldwide for their courageous work in fighting for women's rights. We'll also be looking at this year's International Women's Day, which is recognized globally, celebrating the social, economic, cultural, and political achievements made by women. The day, which falls on Sunday the 8th, also marks a call for action for accelerating gender parity.
And to join our discussion, you can phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930 5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But for you ladies out there, panopachina chemadzimai musakanganwe.
And don't forget that you are now live streaming on our Facebook pages and you can join in the conversation right now by liking us. Please go to VOA Shona and VOA Ndebele and like us if you haven't done so already so you can join in the conversation.
As we said earlier on, today we will actually be looking at the 2020 International Women of Courage Awards, which is now in its 14th year. The U.S. Secretary of State International Women's Courage Award recognizes women from around the globe who have demonstrated exceptional courage and leadership in advocating for peace, justice, human rights, gender equity, and women's empowerment, often at personal risk and sacrifice.
And the award was presented to Dr. Nyampinga by United States First Lady Melania Trump and U.S. State Department Secretary Michael Pompeo in Washington yesterday. Dr. Nyampinga has been a human rights defender for more than 35 years, fighting for gender equality in the workplace since she joined the trade union in 1983. She is also a trained mediator and a mentor for girls and young women in leadership. Her experiences during detention led her to form the Female Prisoner Support Trust to support women and children in detention and raise awareness of the appalling conditions they face. She continues to serve on several boards, including Women Coalition of Zimbabwe, Crisis in Zimbabwe Coalition, Women Academy on Political Leadership Excellence, and Women Aid Support Network. Her goal is to see a world that protects and respects the rights of prisoners through a just and fair legal system that is non-discriminatory based on gender. In 2010, she became the Social and Economic Justice Ambassador for Zimbabwe's Coalition on Debt and Development. Dr. Nyampinga won the Female Human Rights Activist of the Year in 2014, from Alpha Media House.
As we said earlier on, we will also be looking at the Women's Day, which is recognized globally, celebrating social, economic, cultural, and political achievements of women. The day, like we said, it actually falls on Sunday the 8th, and it also marks a call to action, accelerating gender parity.
The theme for International Women's Day 2020 is Generation Equality, Realizing Women's Rights.
The Zimbabwe Constitution stipulates that women and men have the right to equal treatment, including the right to equal opportunities in political, economic, cultural, and social spheres. But, you know, it's yet to be discussed if this is what is happening on the ground. But we'll go back now to take a listen at what happened yesterday at the 2020 Women of Courage Awards, where we saw the Secretary of State for the U.S., Mike Pompeo, speaking about the work that women are are doing and recognize Dr. Rita Nyampinga by awarding her one of the awards. Let's listen to what he had to say.
First, the women are enjoying the freedom of trying, failing, and succeeding in greater numbers in many, many corners of the world. Second, women want to be less of a discussion issue or a trend, and instead want more real opportunities to lead business and to be involved in their communities as leaders. And finally, the world needs women who continue to be willing to take risks and summon courage. And unquestionably, today's awardees are doing just that.
We were hearing there from the U.S. Secretary of State, Mike Pompeo, speaking at the awards ceremony yesterday. And the awards ceremony was also privileged to hear from the U.S. First Lady, Melania Trump. Let's hear what she said about the event.
Thank you, Secretary Pompeo. It is an honor to be here again to celebrate these inspiring women and the incredible impact they are making through the work they have dedicated themselves to all over the world. In my fourth year attending this ceremony, I continue to be inspired by the personal stories that accompany each of these extraordinary women. Some demonstrate raw courage in fact of true terror, and all of them speak to the strength and determination of a brave woman everywhere. As First Lady of the United States, I'm proud of that, what this country continues to do for women. And I'm honored to represent a nation that not only recognizes women around the world who are making a difference internationally, but empowers and supports them in their endeavors so they can affect positive change for others.
We were hearing there from the U.S. First Lady, Melania Trump, speaking at the awards ceremony at the State Department yesterday. Previous award recipients from Zimbabwe include Justina Mukoko and Beatrice Mutetwa.
Yebo ke kulabo abasanda ukusixhasa kathesi namhlanje ke uhlelo oluphathelane labesifazana. Siyabe sicubungula ke udaba lwe-International Women's Day ke lona elinanzwa umhlaba wonke ijikelele mhlazi ku-8 lapha ke siyabe sikhuluma kusukela ngesonto ilanga leli lamhla liyabe likhona ngesonto elinanzwayo ele-International Women's Day elikhangela amalungelo abesifazana. Yebo ke iwaphi ke amalungelo abesifazana okukhulunywa ngawo? Kukhulunywa ngamalungelo okulinganiswa ezikhundleni eziphakemeyo. Lapho ke siyabe sikhuluma kuhulumende, kubodale lephalamende, lezinye indawo ke lapho esingathi ngama-private sector, labo babonakala yini belezikhundla ezikhokhelayo. Siyananzelela ukuthi eleZimbabwe liyalinanza ngempela leli langa, liyaxhasana lamanye amazwe omhlaba ukuthi likwenze lokho. Ilanga elabekwa ngumanyano we-United Nations. Siyabona ukuthi one day ukuthi kube lomkhosi omkhulu insuku iminyaka yonke mhlaka 8 ke kuMarch lapho kuyabe kunanzwa leli langa, okwandise ukukhuluma iziphathamandla zikahulumende zikhuluma ke zikufezileyo lapho kudingeka khona amalungelo abesifazana. Njalo siyananzelela ukuthi balama goals okumele bawafice, iziqondiso ke lezophela, injongo okumele zigcwaliseke, ukuthi kuyini okumele bakwenze bakuqede njengoba lalo eleZimbabwe lingaphansi komanyano we-United Nations. Njalo siyananzelela ukuthi abanye njalo sebeqalisile ukuqhuba izehlakalo ezithize ukuze benanzeleli langa. Sibonile amalunga ayidale lephalamende ngensukwane ezedluleyo ehlezi phansi esithi wona akwenzela lokhu ngendlela yokutshengisela ukuthi bafuna amalungelo abesifazana yananzwe, ikakhulu lapho abantwana abangamankazana abakhupha khona izisu kumele bevunyelwe abancinyane ukwenzela ukuthi bengalimali, bevunyelwe ukuthi bekhitshwe ngendlela elungileyo ezibhedlela. Ayisikho kodwa lokhu, lokunye nje okuneninengi bakuqambile. Kolunye udaba njalo, kulesizalwane seZimbabwe lapha eMelika esithole isicoco esibizwa ngokuthi Women of Courage Award 2020, okusho ukuthi ke bekuyinhlonipho ke leyi ayiphiwe ngohulumende wakhonapha eMelika. Sibonile ke iziphathamandla zikahulumende wakhonapha eMelika kanye lo mkamongameli Donald Trump. UMelania Trump la ikhuluma. Ayisiyo yedwa ke ozuzileyo, bebebaningi laba kwamanye amazwe. Yena ke uDokotela Nyampinga ubemele eleZimbabwe. Bathe njalo bemnika bakhumbula ukuthi ye lokhu kwenzakala sokuzafika ke ilanga lokunanza amalungelo abesifazana. Yebo ke ungathumela umbiko lapho ukhona sekuchayile ucingo sixoxe lawe. Ukhumbula ukuthi lanxa kungamalungelo abesifazana lawe silisa ungasitshela ngofuna ukubona kusenzakala ngoba ye ulaye umama, ulaye usisi, ulaye ugogo lomntwana oyintombazana lo nkosikazi kumbe lo babakazi bonke ke labo siyacela ubana lisitshayele ucingo ke sicubungule lolu daba olusegudwini.
Aiwa, kunawo vachangobva kupinda muchirongwa chedu, tinokuchingamidzai nemufaro. Nasi muchirongwa chedu tine gango, tichange tiri kutarisa isu zvatakaona zvichiitika nezuro imomuno muWashington DC muAmerica, apo takaona chizvarwa cheZimbabwe Dr. Rita Nyampinga vachidadisa zvikuru apo vakawanikwa ivo vachipuwa ruremekedzo rwe 2020 Women of Courage Award. Mucherechedzo uyu unopiwa madzimai anenge aita mabasa reushingi. Dr. Nyampinga vanoita mabasa iwo ekurwira kodzero dzevanhu, nyanya madzimai vari muzvitorongo. Saka vakawanikwa ivo vachipiwa mubayiro uyu naamai Melania Trump, mudzimai wava Donald Trump, uyezve nava Mike Pompeo vanova ivo munyori mukuru mubazi reUS State Department. Tichange zvakare tiri kutarisa nyaya yezuva guru richange riripo pasi rose nemunyika nemusi wesvondo reInternational Women's Day. Zuva iri rinorangarirwa neUnited Nations, asi tichange tiri kungotarisa kuti mukana uri kuenzana here pakati pevanhukadzi nevanhurume. Nokuti tinoona bumbiro redu remutemo rinota ora iro kuti mikana iyi inofanira kunge ichienzaniswa. Asi zvii zvamuri kuona kwamuri ikoko, uyezve kana munoziva zvekuita kana muchinge mapinda muchirongwa, ibvai mawanikwa imi muchinyora nhamba dzenyu makaisa macode numbers enyu modzvanya zvakare pakanzi share kuitira kuti tikakwanisa kukubatai pafoni. Hama neshamwari dzenyu dzinogona kukunzwai. Asi tisataenderera mberi, regai timbokupai hurukuro yatakaita naDr. Rita Nyampinga mushure mekunge vatambira ivo mubayiro wavo nezuro.
Ndinonzi Beauty Rita Nyampinga, ndinoshanda nesangano rinonzi Female Prisoners Support Trust.
Taona nhasi muchipuwa ruremekedzo imo muno muAmerica, rurerukedzo rei uyezve muri kunzwa sei?
Ini ndiri kufara zvikuru. Ruremekedzo rwauya ndisingatombofungiri. Ruremekedzo rwebasa randagara ndichingoita mazuva ese, rwokubatsira vanhu, rwokubatsira madzimai ari panguva yekumanikidzwa vari mumajeri, nekungoitawo mabasa akasiyana siyana ekubatsira nekumirira kodzero dzevanhu dzizvikuru dzevanhukadzi.
Taona zvakare paina amai Melania Trump nava Mike Pompeo vemuno muAmerica Secretary of State. Pane zvavataura here zvakubatai pamabasa amuri kubata semadzimai?
Zvavataura varatidzawo kugutsikana nebasa rinoitwa nemadzimai, nekuti mabasa aitwa nemadzimai aya apiwa ruremekedzo mabasa atingatiwo pachirungu risky, nekuti hazvizi nyore kupinda mujeri uchitaura nevanhukadzi, nekuti vanhukadzi havaonekwe sechinhu kana vari mumajeri. Zvinotoda kutozvipira chaizvo kutaura nemunhu anenge ari mujeri. Kana usina mwoyo wacho, usina chido chacho, haukwanise kutaura naye, nekuti munhu anotarisirwa pasi. Hakuna anoda kutaura nemhondi, hakuna anoda kutaura nembavha.
Pamuchadzokera kumusha, pane zvamatakura here kubva ikokuno, uyezve tanzwa kuti muchange muri kuenda kune dzimwe nzvimbo, muri kuenda kupi? Zvii zvamuda kunge muri kudzidza?
Tiri kuenda kuTulsa. Tulsa iri muOklahoma, state yeOklahoma, uko kune vane vakadzi vakawanda vari mumatirongo kana kuti vakapfuura nemumatirongo tichanoshanda nemamwe mapato anosenza nevakadzi tichionawo kuti vari kuita zvirongwa zvipi zvebudiriro dzevakadzi vanenge vambopinda mumajeri tikabvako toenda kuLos Angeles kwatichanosanganawo nemamwe madzimai anoshanda mumabasa ekuridziro yemadzimai izvo ndo zvatichatorawo kuenda nazvo kuZimbabwe tinoratidza mamwe madzimai edu kuti madzimai munyika dzakasiyana siyana vari kubatsirana mune zvakawanda
takaona munguva yapfuura kunyange henyu muchishanda nemadzimai vari muzvitirongo imi makambopinda mutsekwende zvakakubatsira here kuti mubva manyatsounzwa kuti zvinoita sei kana munhu ari padambudziko rakadai
zvakandibatsira zvikuru inyaya yagara ichitaurwa nemadzimai akawanda tinosangana nawo kuti patinosungwa vanhu vanobva vatya kuuya kuzotiona hakuna anoda kuuya kuzotaura nesu inini chaiye ndimire pano nhasi ndakatozvionawo kuti vanhu vazhinji vakatya vakati munhu uyu akaita mhosva akapara mhosva hatigoni kuenda kunomuona kusvika nanhasi vamwe vacho handisani ndavaona nenyaya yekutya kupara mhosva chinhu chakaipa
aiwa apo tanga tiri kunzwa isu kubva kuna Dr. Rita Nyampinga vakawanikwa ivo vachipiwa ruremekedzo rukuru imo muno muAmerica apo vakawanikwa vachipiwa 2020 Women of Courage Award. Mubairo uyu wakambowanikwawo uchitorwa zvakare namuzvare Justina Mukoko namuzvare Beatrice Mutetwa munguva yapfuura vakawanikwa vachipiwa mubairo uyu naamai vaive mudzimai waBarack Obama panguva iyoyo mutungamiriri weAmerica imo muno amai Michelle Obama. Saka ndo zvimwe zvatanga tiri kutarisa ipo pano asi tiri kutarisa nyanya tiri kunzwa kuti tine munyarikani wedu wekutanga regai tibva taenda kwaari. Hallo muzvare Stabile Dewa. Aiwa tiri wadi mungatitaurawo organization yenyu here uyezve kuti takatarisa mubayiro wakapiwa Dr. Rita Nyampinga muri kuona sei tichitarisa zvakare kuti nemusi wesvondo izuva remadzimai.
Ndinoshanda neorganization inonzi Women's Academy for Leadership and Political Excellence, WALPI. Nhasi zuva guru rataswera tichipemberera semadzimai emuZimbabwe anorwira kodzero dzevanhu mushure mekunge hwani wedu apuwa mubayiro wepamusorosoro as a woman of courage pavakadzi 12 munyika yese, the whole world. Saka tiri kufara zvikuru kuti mai Rita Nyampinga mukadzi akashinga, mukadzi akazvipira kurwira kodzero dzevanhu for a very long time, and today she was honored with the highest accolade, and tinotenda zvinomotivatewo vana vari kukurawo vachizodo kurwira kodzero dzevanhu. Takatarisana neInternational Women's Day ine theme gore rinononzi Generation Equality, Realizing Women's Rights. Izuva ratiri kungobatanidza nekupemberera awadhi yamamurita tichiti zvinokurudzira even a generation of women who are willing to step up and fight for human rights. And pane zvakawanda zvinosanganikwa nazvo as you know kuti mamurita mumwe wemadzimai akanga takasungwa navo mushure mekunge tabva kunoattenda a human rights and peace building workshop last year. So hazvisi nyore kurwira kodzero dzevanhu asi tinongotenda kuti at least vazvionawo vemutungamiriri wekuAmerica kuti she's one of the deserving women in the world vanodeserve kupuwa award iyo mushure mekunge memabasa avakaita akawanda avanoita kuburikidza nekupempresi kwavanoshanda nemadzimai vanenge vasungwa.
Aiwa bata yenyu makadaro sa.
Yebo ke lapho sizwa ukuthi sesilomunye ke umhlonitsha wethu ecingweni unkosazana Rita Ndlovu yena ke ulwela amalungelo abesifazana. Siyakwamukela kuhlela.
Ngiyabonga njani nalale.
Yebo ke ndithemba bayizwa. Silapha siphatha udaba lwamalungelo abesifazana sibona ukuthi sesisondela kulanga lokunanza amalungelo abo iminyaka yonke le International Women's Day. Yebo ke sixoxa ngokuningi lapha kuphathelani labesifazana naleli langa ungathini ke sesifika lapha ku 2020 ungathi kunengi yini osokwenziwe ekunanzeni amalungelo abesifazane?
Akuna litho mina engilibonile olenziwe engikwaziyo kuphela ukuthi liyakhulunywa ukuthi ngamalungelo abesifazane kubhalwe kuma-constitution, kodwa ngase kuziye ukutheni kwenzakale akula nto eyenzakalayo. Okuyikuthi kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu bakukhuluma ngezinto zabomama, kuthiwe amalungelo abomama yilawa nalawa nalawa. Ingabi lo muntu ozakwethula khona lokhu. Ilizwe leZimbabwe veleni nokuthi vele umthetho wazike kwi-constitution bayawethula noma kanjani. So thina njengabomama vele silokhu sifuna ukuthi amalungelo ethu anje abe njani. Ahlonitshwe wona nawe i-constitution esivumezi ukuthi sikwenze siwathole, kumele siwathole ngokungalandzelela izimo ama-position aphiwa abantu abangabomama akushiwa lakho kukhulunywe kakhulunywe. Xa kungalamuntu okhulumayo akunanto eyenzakala kuthina ukuthi ukuthi vele kakubuyanga, kumele sikuyele khonokho ukuthi vele kungayenzakali. Omama futhi kuqakathekile ukuthi babekwazi ukuthi amalungelo abo iwaphi. Ukuze izinto zilinge kumele bakwazi ukuthi ilungelo lakhe vele umuntu ongumama yenani. Ngekhansana le khona esibantu ukuthi omama kuyathiwa umama uhlala ngikhaya izala abantwana, kumele omama bakwazi ukuthi yebo ngebili wende ibe nabantwana. Uhloniphile kakho, ngihloniphane lobabili, kodwa ngase kubuye kutheni ilungelo lakho lilungelo lakho elokuthi kuye phezu kwelikakho emsebenzini kumele ulithole.
Yebo-ke kuyezwakala. Sesikhangela labo-ke abesifazane abakhankasela amalungelo oluntu, ungathi bayenza umsebenzi omuhle yini elizweni njalo imisebenzi yabo iqhubeka kuhle? Sesikhanya inhlanganiso ezizimeleyo kumbe ngabedalela ephalamende kumbe ngabangaphi, bayafeza yini injongo yokuthi kunanzwe amalungelo abesifazane?
Imisebenzi yenzakala, kodwa ingathi mina ngokwaningabantu abanye umhlelo zigcwele efika kwimisebenzi zabesifazane ezenzakalayo ezizama ukuthuthukisa omama. Ihlupho luba khona lihlupho lolo lokuthi ngaso kubuye kutheni kwenzakale izinto zangikhona kazenzakali, but ekufundisela abantu bayakhankasa bafundise. So kuqakathekile ukuthi khona khona after sebefundisa abantu nge-implementation partnership kuyenzakale, ungcediswane ekwenzakaleni, ngoba ugcine ekuqineni usukuthatha ngokuthi into yokudlala abantu babe kuzento abayidingayo abazidingela yona, ngoba kakula nto eyenzakalayo ithuthayo.
Hayi, kuyabongeka ke, ubambe khonapho ohlale ecingweni, sizaphenduka kuwe ke sithathe omoya.
Hello caller.
Hello.
Hello Maijani, makadi yenyu?
Ndinofara makadi yenyu.
Aiwa, tiriwadi zvedu. Tiri kutaura nemi, muri kupi?
Kwarisapi.
Aiwa, kwakadii kwarisapi uku?
Kwarisapi yenyu izvozvo.
Ehe, muri kunzwa iri mugango, tipewo pfungwa dzenyu.
Ndoda kukorokotedza Dr. Nyampinga nemubayiro wawapiwa. Zvinoratidza madzimai kuti tiri kuitawo zviri nani mukati menyika. Tiri kuonekwawo, hatingochemeri marights asi kuti tinodawo kupiwa mukana wekuti tishande. Toda kutenda neawadhi munoona kuti inokosha sei chinzi woman of courage, kureva kuti zvinhu zvinoitwa nemunhu zvakasiyana nezvinoitwa nevamwe. Mukatarisa wakandopiwa mumashure ana Jesina Mukoko nana Beatrice Mutetwa, wanga wasingaiti zvekuda kuzvifadza ivo kana kuti kuzvigutsa ivo, asi vanofunga vamwe. Saka ndozvatinokurudzira madzimai patiri kurangarira zuva remadzimai, rekuti kana uri mudzimai ivowo vamwe vanofungawo vamwe. Handisi kureva kuti tinokwanisa kufanana nana Dr. Nyamupinga tese tese zvawakaita, kwete. Ivo uri panzvimbo pauri ipopo, fungawo vamwe vanhu. Kunenge tushoma tunhu twaunatwo, rangarirawo vamwe vanhu. Community ikuzive uri munhu anobatsira vamwe vanhu sani kuisiva. Iye ndoda kutendawo nevanoronga awadzi, vanopa awadzi kuti awangotitarisi kuno kuZimbabwe kungotsvaga zvakaipa chete asi anotsvagawo kunyange nezvakanaka saka tiri kuti kana umwe munhu ukataurwa kunzi uri kuita zvakaipa idi unenge uchitozviita wari kunze kwenyika uku zvakaipa zvatinoita kuno wanotozvionawo zvakanaka zvatinoitawo kunoku wanotozviona saka ngati akseptewo kutsiurwa kwatinenge tichiitwa kana kubatsirwa kwatinenge tichiita kana paripo patinenge tichikanganisa togadzirisa kana paine patikuitawo zvakanaka togadzirisa saka inini shoko randingada kukurudzira madzimai nderekuti idi madzimai ngatishandei tiri vanhu vanozikanwa nekushanda asi ngatishande tichifungawo vamwe vanhu
Ikoko kumaruva pane zvamunenge muri kubata here pazuva iroro reInternational Women's Day pane masangano anombouya here achinyatsotaura nemadzimai ari munharaunda kuti zuva iri rakakosha sei kumadzimai
Mazuva ano zvaakuti mitei masangano aakuita mashoma ndizvii zvikonzero zvazvo zvacho chaizvo asi variko zvavo vanongati vari kufamba vachitaura nezvematensas izvi nezvemayuthi edu echidiki aya kuti vasikana vazvichengetedze nenyaya yereproductive health ndozvizhinji zviripo but ndichikompeya inini nekukura kwandakaita kwaiva nema ngati toti kumatowns kwaiva nemasocial workers aishanda mumacouncils vachidzidzisa madzimai kuruka kubika kuchiona kuine maclubs aya anga atori functional ekuti maybe everwednesday munosangana muchidzidziswa zvakaita kuti madzimai aziye kunyange nemarights avo iye zvino ava mashoma maorganizations anodaro nenyaya yemhino kuti chikonzero chii but kune washomawo hawo aripo asi ichida kutendawo kunyange nemachichizi machichizi ariko ari kuedzawo kusimudzira madzimai vachiwapawo simba rekuti wavo vanoparidza mumachechizi vanoitawo mabasa emuta mukati mecommunity izvozvo zvinotipawo simba semadzimai zvinotiri kuti tigare tiri mukapfumu kuti isisiwo zvedu tiri vana mai vana baba ndiwo vanoita basa isi akuonekwawo tichipfumuka izvenhu machichizi kuitawo mabasa emuta
Haiwa, mashoko anonya sofadza chaizvo especially tichiona kuti muri kubva kwarisa pekure uko tinokutenda chaizvo uye happy International Women's Day nemusi svondo
Nenio mazita nemoto kukurudzira kuti murambe muchiti pachirongwa chemadzimai ichochi chinotiita kuti tikateererawo todzidzawo kubva kunana Dr. Nyampinda kunana Jessina nana Beatrice kutionesewo tishindewo tigonawo kuzosvikawo pazvimano zviri nani
aiwa tinokutendai chaizvo muve nezuva rakanaka Esther
yebo ke sizwa kuthi sesilomlaleli ecingweni umnumzana Sibasa Chuma siyakwamukela kuhlela
Yebo mamalikanda.
Hayi siyaphila ungasinika umbono wakho ngodaba olisekuthi.
Oh hayi. Ngikandi uchayile ihlombe umama lawo. Abayo baphum women of the courage. Ngikandi uchayile ihlombe umntanya mpinga ukuthi misela kwakhe ukumela ilungelo lobumama ukuza phumelela kubotshwa kwenziwa endlini emajele esenzani efundiswa inikayo emakuma yokuba umama ngani ukuthi ngabe uyaqhubekela phambili senza lowo msebenzi kwenzela ukuthi nabo baphumelele izihlalo zabo bazithole ingabe izihlalo zethu thina madoda sodwa ngibona ngani hayi ngijayela ihlombe ngoba into ebibonakale ngumhlaba wonke jikelele uhambo wayinikwa khonale babona bangaphandle khona ngale ntembe ukuthi lathi lapho sesimele sivula amehlo ngabe yithi lathi esinika bethu lapho sibanika beyimhlomeli kodwa kwakutholakali lokhu kutholakala phukula abantu abaphandle ebesebeze bebona ukuthi hhayi umuntu usebenzela ilungelo nabanye bakho ukuthi bathumele phambili
ye kuyezwakala siyabona ungathi kula besifazana abazimiseleyo ngempela kwele Zimbabwe sibona ukuthi ayisiyo ukuqala ukuthola leyi mendulo kulabanye njalo ababalisa liyalibona igqwetha unkosikazi Beatrice Mthethwa labanye lo nkosazana Justina Mkhoko labanye labo basithola lesi sicoco ungathini ngawe
hayi ngibona ukuthi lawo mama sibili bathathu ngibona ngani bathathu lapha elizweni lethu angitsho nje abantu bawuzuza lowo mkhomelo ngithenda ukuthi ngabahamba nje banika abanye izibindi omama bethu bokuyesaba nje ukuthi ilizwe lakhona lile bunzima obukhulu kakhulukazi ungazibona sokuphuma umuntu ongumfazi abe sisepola lowo mkhomelo sokumele banike abanye isibindi bahambe bebafundisa kuyafika emakhaya kufika ngaphi emadorobheni lapho bebanika isibindi ukuthi nabo kuphumelele njengabona lawo abathathu ukuphuma bakuyenzileyo ngoba lapha kakulunda njengaloto kakhulu kuleli lakithi kulobunzima obukhulu kakhulukazi ukuthi ume phambili ubese ubonakala ungene ejele ngokuphela ungakhangela bonke bona lawo abantu bathathu bangenile emajeli balo kubehlupheka okuzwayo kodwa bakunika isibindi ngithemba ukuthi ngabe bayabafundisa bonke abantu bakithi lapho ababesifazamane labana babe nesibindi esinjana kwenzeka ukuthi ba-achieve ama-goals abo aphumelele.
Ye, okokugcina sesikhangela ukuthi-ke sokubuya kwilanga lokunanza amalungelo abesifazane, ungathi abesifazane amalungelo abananzwa yini kakhulu kwele Zimbabwe ngamafitshane?
Hayi, bakithi amalungelo abo kulele Zimbabwe yabona ku-30%, 70% hayi kakunanzwa ilungelo labo labo bantu ngoba kutholakala ukuthi ungakhangela ama-positions abaningi athathwa ngabantu besilisa kuphela. Bona balutshwana kakhulu vele kakunanzwa lutho, ukhangele kusiyabe kuhulumende, ukhangele phezulu ngale ku-vice president laphana ngabathuba kuyo ku-president laphana ku-vice president kodwa kasilaye owesifazane okhona laphana. Ikhangele konke nje kusiyale kuma-companies balutshwana omama, ilungelo labo kalinanzwa kangako ukuthi ngalikuyathiyelwa ngakho silinanzwe ngoba labo bantu yibo abalesihlelo phela abazi ubuhlungu abangasikhulule kuzimeli bonke lobu khona kuleli lizwe.
Kuyezwakala, hayi sibongele kusixhasa kuhlela.
Hayi kulungile mama, ngiyabonga lami.
Yeah, a very eloquent listener there, marvelous. Mm-hmm. Mr. Sibasa Chuma, he's saying, accolades, he's sending his accolades to Dr. Rita Mbinga, and she seems to know their history, including Beatrice Mthethwa. Mm-hmm. And Justina Mukoko is saying they have been to jail, they have been harassed, but they are courageous and this should inspire other women.
Mm-hmm.
And he's saying on the International Women's Day, there's still need for women to occupy powerful positions in the government and the private sector.
Yes, very interesting indeed. Let me take a caller, because we also had a rural caller calling in from Rusape. She was echoing the same sentiments, and she was saying that even if you're in the rural area, the little that you can do for another woman will go a long way.
Yeah.
Hello, caller.
Hello, Master
Fetcher. I want a square and imanyonera.
Manyoni.
Pinda mchirongwa taura itinswi.
Asango taura tutukufara neshakaitirwa mamalita.
Ehe.
Zvinofadza zvisinga itetika ona munhu womudzimai achitimirira usima dzimai. Achitirangarirawo kutirwirawo kuti kune madzimai saiye zvinhu zviri kuchifadza zvisinga iti. Zvakanyanyisa because kune vamwe zveshuwa vasina mwoyo wakadaro muno muZimbabwe chaiwo redu. Saka zvese zviri kuitwa namai ava ii zvakanakisa zvisingaiti. Ngazvikagumira ipapo ngazvirambe zviri kufambira mberi, vangoramba vachingopiwa mubayiro kusvikira narini.
Aiwa, tinotenda. Ndinoshuvira kuti vachazotarisa program vanzwewo kuti pane vazhinji vari kuvashuvira zvakanaka. Ko, imowo munyika umu pane zvamuchange muri kuita here nemusi wesvondo riri zuva reInternational Women's Day?
Kuda kuita tingada kuita, asi munongoziva kuti munomu manje makunoitira nyaya kuti tikada kuti kana tichifarire sezviriko zvemadzima izvozvo zvinotoguma zvaenda nepamwe. Kudzima akaunganirei ye mazodi zvinoguma zvachinja, asi isusu tiri kufarira hedu zvatiri kuda kuita semadzimai. Zvinoguma zvakutoitwa kumusangano dzaiwa mapurisa chiendai mushure wamadzimai ava vakuzodi, asi tetea kufarawo semadzimai nekodzerewo yedu kuti tifarawo tiringoyo tidzana nekuonana tichiudzana mazano akanaka. Asi zvinoguma zvaenda nekumwe.
Aiwa, tinotenda manyoni. Musanete kufona vhiki nevhiki.
Aiwa, tineti nenoramba yemurungu tifonera.
Aiwa, ndizvozvo. Mr. Dewa, if you're still on the line, if you can just come back, and you have worked with Dr. Rita Nyampinga before, and you were explaining that you actually were arrested together. Please just tell us, you know, some of the work that she has done that has impacted women in Zimbabwe.
Okay. Dr. Nyampinga is the vice board chairperson for WAWPI, our organization. She actually helped us from inception to set up the institution, which is the first political academy that grooms aspiring women leaders. She has a history of working tirelessly in the labor sector, where she has been involved with the Zimbabwe Congress of Trade Union as a member there. She has also worked with ZIMCOD, where she pushed for economic rights for all, especially for women. You know, the challenges that we are currently facing in Zimbabwe, the deteriorating economic conditions, she has been at the forefront of making sure that the economic rights for all is respected in Zimbabwe. And right now, she's working with FEMPRIS as the director, where she works with prisoners, those who are female prisoners, and when they also leave prison. There's a lot of discrimination that comes when one is coming from prison, and she has worked tirelessly to try and reform them, rehabilitate them, and also provide them with small income-generating projects so that they do not get into crime again. And we are really grateful that Rita Nyampinga is a woman leader for her excellence. She has worked also with Women's Coalition, also as part of the board, where she has been pushing for equal rights between men and women. And we are really grateful that all her efforts have come to fruition. It's just said that she's currently being persecuted here back home, where she's facing a treason charge, but worldwide they have seen and appreciated her as a leader. So this is something that really we value a lot as women rights activists, and I continue to emphasize that I hope it will encourage other women to get out of their comfort zone. There are a lot of challenges that we are facing, economic, environmental, and social challenges. There's no food, there's no water, there's no electricity, there's no fuel. Children are dropping out of school, there's no medication in hospitals, and these challenges affect women and girls more. And it is high time as women we stand up for our rights and demand accountability, transparency, and an end to brutality, human rights violations, and corruption in the country.
Mm-hmm. Takatarisa zvare International Women's Day. Pane zvamuri kuronga here imi sevarwiri vekodzero dzevanhu munyika nyanya dzemadzimai?
Isusu zvairi tichari celebrate tiri kunyanga kwatiri kubatanawo nemamwe madzimai, but inenge iri family fun day. Mm-hmm. Yatichasangana nevana, vasikana, vakomana, varume, vakadzi, matraditional leaders tichicelebrata zuva iri remadzimai, tichiita take stock of how we have fared as women. Unfortunately, the day comes when the number of women occupying leadership position is dwindling. We have so many leadership positions that we occupy whenever rume saka tichangogara zvakare is muri Zimbabwe tiri munyanga neku chiredzi the following James wa 10 tichingozeya kuti zvii zviri kuitika. Sorry, Musanai, tichingozeya kuti zvii zviri kuitika, chii chiri kutadzisa madzimai kusumukira, nekuti takaona kuti mukangoengeja madzimai ari pavo ega, the moment they go back kumba, varume vanenge vasiri ready for women leadership. Saka tinoda kuvasanganisa vese kuti ngatitaurei kuti zvoitwa sei kuti vakadzi vakawanda vawanikwe vachipinda maleadership positions. Hakune kune maactivities akawanda, kuchange kune masports, kuchange kune bhora, maroad show women's clinic, information clinic, yekuti vakadzi vanenge vachiuya vachipuhwa information yemarights avo. Saka zvichange zvichiitika kuchiredzi nekunyanga.
Please hold on the star.
Yebo ke, sizwa kuthi silo mlaleli ecingweni, siyakwamukela kuhlelo.
Linjani?
Hayi, siyaphila, ngubani esixoxa la?
Yebo, Mhlanga, Lisani.
Yebo ke, hayi, kuhle kuba lawe kuhlelo. Sikhuluma la ungaphi?
Selufane.
Ngaphi kwakhona?
Endlovu.
Hayi, kuhle. Ungasinika umbono wakho ngodaba lwalamuhla.
Ya, bengikhulumela ngokuthi ngizathanda ukucongratulate umama lo othole i-Women of Courage Award, ukuthi hhayi isibonelo esihle eZimbabwe. Kukathe ndanyani ngizafihlela ukuthayela ihlombe ababalisi besikole lapho engihlala shizani lakhona eNdlovu Primary School, yisikolo esithonganelwa ngathi esinabomama kuphela. Sithengamela umama osekelayo ngumama, wonke amatisa akhona ngakokho into ziyahamba. So I encourage ukuthi women can do it. Bexhasane kukho konke, sibabaelelisa ukuthi bafike lapho abafuna ukufika khona.
Ye, esikolo seNdlovu lapho babuya bonke, bafundisa kuhle, lo lima abantwana baluzwa, wonke kuhamba kuhle.
Konke kuhamba kahle, sibi la sakusebenzeka, labazali bakuthakazelela ukusebenza kwamasipala.
Ngokwenza lokho ngathi abesifazana balomlando omkhulu yini ukuthuthukisa ilizwe lemphakathi?
ngibadengani ukukhulumende usibiza emuva kakhulu ufakile imithetho ukuthi kumele kulinganiswe amathuba but singakhangela ezihlalweni eziphezulu akabafakanga kakhulu omama labana nti kodwa mina ngesibonileyo ngalesi sikolo angibonile ukuthi women can do it sibili ukuthi iy'nhlelo ze-development bayanelise ukuthi bengafakwa laphana bengaziqhuba ngcono ukwedlula thina amadoda.
Ye, ubona ingani ngabesifazana abafundileyo kuphela yini kumbe labo mama nje abazihlaleleyo emakhaya labo sebekwazi ukuthi kulamalungelo?
Hayi, ngibona ngani kancane kancane lokhu kuhamba even omama bethu abahambanga ngezikolo okuya ngathi kakhulu kodwa bayenelisa ukuthi bagcine amakhabo abathuthukise impilo zabo nje abantwana babo bafunde izimuli zabo zidle nje kamnandi kanjani.
Ye, liyalibone besenza yini lokho kokubambana inhlanganiso lezi ababambana khona belime kumbe begcine imbuzi befuye lokho kuthiwa ngama-projects?
Ya kakhulu kakhulu ngingakhuluma ukuthi kulabanye umama ababedla ama-projects amakhulu abanjengabo Lupane Women Centre inhlanganiso yabomama abayenze bayathunga balemithungo bayalima izingadi bayafuya imbuzi abanye izinkomo ezanje into eziningi and into zabo ziyahamba ngalesi baneplazi labo iplot labo mama balima imihlobo yonke nje yezilimo bazitholela imali and abadlalele kahle bathenga into abazifuna bafundise abantwana babo to-university level ngathesi kule university yelupani abantwana abangamankazana sebesanelisa ukuthi abanye mama babadalele ama-fees bafunde sibili.
Hayi, kuhle ukuzwa umbiko esingathi ngesingisi u-positive. Sibongile ukusixhasa kuhle.
Hayi, lani nibongile kakhulu.
Yebo ke. An interesting observation from another listener there. Mm-hmm. He's saying it's not just being in a leadership position, even the women who never went to school, mm-hmm. who are taking care of their children in rural areas, mm-hmm. who are engaged in projects like irrigation, like rearing goats and mm-hmm. stuff. They manage to take their children to school and feed their families, and he's saying women are working very hard to do that.
A very interesting take there indeed. Kune avo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai nhasi tiri kutarisa isu zuva remadzimai richange ririko nemusi wesvondo asi tichipembera zvakare mubayiro watakaona uchipiwa Dr. Rita Nyampinga avo vakawanikwa vachipiwa mubayiro imomuno muamerica webasa ravanoita rekurwira kodzero dzevanhu. Ndichimbokwazisa vari pano tina Crespo Tebe ari kuti tiripo zvedu tiri kugokwe takateererayiwa kwakadii kugokwe uko. Davidson Mukwenya hanzi ngatitauriranei please my sister ndifonerei. Tafara Madziva ati ndifonerei ndobvaisa namba dzake. Top 10 yedu Thomas Matamba nadzo hanzi how are you tete? Sorry I'm late. Aiwa, better late than never. Last Makanganise ari kuti Donald Mamboma hanzi ndakakushaya ndikakuziva andofunga vari kutaurana na Donald Mamboma apa ari kuti zvinodadisa kwazvo Donald Mamboma top 10 yedu Boaz Jayaguru top 10 yedu ari kuti mumaruzeva madzimai havamirirwi only mutown chete. Jayaguru ari kuti hanzi kuda zvirongwa zvemutown chete. Tarubomero ari kuti ko madzimai vanotambura nenzara munovaisa papi? Tarubomira ari kuti kumaruzevha ndokune madzimai ari kutambura chii nenzara ndokutaura kwaari kuita. Sikumbuzo Mulalazi hanzi makadiko madzimai vari pano? Aiwa, isusu tiri wadi zvedu hamene kwamuri ikoko. Pane vanga vanyora vachiti tivafonere saka tiri kuedza kuti tikubatei, asi kune avo vachangobva kupinda muchirongwa nhasi tiri kurangarira isu madzimai ari kuita basa. Lisa Ndongwe Chikowero ari kuti tapinda makorokoto Dr. Rita Nyampinga. Saka iwe ari kuti nhasi ndezveduo regai timbofarawo tichifarirawo mabasa akanaka ari kuitwa nemadzimai nekuti tanzwa mumwe muteereri achangobva kutaura anga ari kutaura naStar achiti iye zvakakosha kuti madzimai varemekedzwe kunyangwe vaya vasina mabasa atingati epamusoro asi vari kumamisha vari kushanda vachiendesa vana vavo kuzvikoro nezvimwewo. Mukoma vabva kutaura vari kuti zvakakosha kuti tivaremekedze pazuva iri remadzimai Star.
Yebo ke, thande ukuxolisa kulabo ke abande ukusilandela kukhasi lethu le-Facebook uviyo indebele ukuthi lamhlanje asinelisanga ukuthi silitshengise mfanekiso yethu kama bona kude ku live streamer kodwa hay nithemba laba basilalele eretweni basizwa njalo abanye lingasilandela ke kwamanye amakhasi ethu anje abo VOA Studio 7 kodwa ke hay udaba ke olusegudwini lamhlanje ngamalungelo abesifazana isixoxa ngawo lapha ilanga labo ke lokwananza ke lingesonto yena leyo ke ezayo mhlaka 8 kuyona le inyanga isikuyo ekambimbitho kuyini ke ongakutsho ngabesifazana lokusebenza kwabo ungasithumela ke i-message kumbe usitshayele ucingo kunombolo zenu ezozibonayo nxa ukuthi sitshayele njalo lathi sixoxe la
ndiri kunzwa kungethanzi pane muterera ari porigate ende kwavari hello caller
hello sisi magadini
aiwa tiri wadi tiri kutaona nani uye zve muri kupi
kode Darlington Mount Darwin pane mbere
ku Mount Darwin kwakadii kumukoma Darlington
zvongodaro zvedu amena inyiko kuti makadini
aiwa tiri wadi mwari ari kutichengeta tipewo pfungwa dzenyu
Ndini kamba sara mbichana nda mzongo fika chirongo cha pakati ndi mzongo ndwa kundi pani awadi ya piwa
Pane Dr. Rita Nyampinga vanoita ivo basa rekurwira kodzero dzevanhu vakawanikwa vachipuwa awadi ye Women of Courage ya 2020 awadi yakambopiwa muzvare Beatrice Mutetwa na muzvare Justina Mukoko nemabasa avanobata munyika saka ndo tichitarisa zvakare kuti nemusi wesvondo izuva remadzimai reInternational Women's Day saka ndo zvatanga tiri kungoziya kuti mikana iri kuenzaniswa here pakati pemadzimai nevanhu rume ameno kwamuri ikoko kuti kwakamira sei
chekutanga ndinoti kana award yapiwa mudzimai ka ndinofara zvikuru kuzvinzwa saka ndinokumbira hangu kuti kuna iye apiwa ndotoenda nevimbo yekuti anofambawo achiparidzawo shoko maererano nebasa raanenge achiita but pachiri kunoku pari zvino zvaandisandasinawo zvakati wandiri zvati kuona chienzata mupane muzimai nekuti iri kurefu kuruzevho chaiko sakuti masangano anomirawo kudzidzivaro madzimai kuti asvikawo kwatinogara parikutiingoita kuzvinzwawo imomo mumaredhio imomo
saka muri kubata mabasa api ikoko kwamataura kuti kure kure kure
kunoku tiongorarama nekurimawo pigen famini ndo inotiraramisa
muri kurimei igore rino iri
kungorimawo zvibage odza asi kuzvibage uku haaina kunyatsonaa zvakanaka saka gogo racho rakatidzikirei zvisho
aiwa tinotenda hanzvadzi muve nezuva rakanaka tinofara kuti mapinda muchirongwa
aiwa ndinotenda
bhabhai handiri kunzwa kuti tina mai hlachikwayo vari panhare hallo mai hlachikwayo
hallo makadi zvenyu
aiwa tiri wadi tiri kutaura nemi muri kupi
inini ndiri kuBotswana
ehe kwakadiko kuBotswana uko
kuBotswana kuri raiti tinotenda musiki kuti tiri kuchengetwa
hongu taurai henyu pfungwa dzenyu
ndafara sikuru ndichiona Dr. vapiwa awadi semunhu wechidzimaiwo tinofara zvikuru kuti madzimai ari kusimuka uye ndanzwa vamwe mai vachitaura nyaya yekuti tisakangana kusimudzirawo mamwe madzimai edu tichitarisawo vari panext door pedu kuti vanei vadyei tichisimudzirana panenge pachini ukaona ari kusaririrawo womudzidzisa dzidzisawo kuti simuka wakadai tisaitirana godo saka ndinongokurudzira madzimai ese kuti vedu wee ngatisafunga kuti asingakwanisi haana kungwara asi kuti tisimudzirane tikwanisewo kuti munozva zvinoita maindia vanosimudzirana havazviviri mumwe pasi saka semadzimai tikasamira hanzi nyika yakabatwa nemadzimai ndo chokwadi tisi vana mai vanorayira kunyange vanawo vakomana vacho kuwana vazokwira vachienda pazvigaro zvavanoenda zvinobva nokunana mai vanoswera nevana pamba saka ndangofara kuti madzimai asimudzirwawo vachipiwa maawards yakakura kudai congratulations doctor
ko ikoko pane zvamuri kuita here pazuva iroro reInternational Women's Day semadzimai vanobva kuZimbabwe pane zvamunobata here muchiedza kusimudzirana
mufunge akakutaura chokwanda asinga tomboziri ndangototiwo ndiri kufamba ndobvandanzwa paanda kuteerera VOA shona ndobvanda tozwa kutoti Sunday is vare kucherechedza madzimai saka unfortunately ndinenge ndichiendawo kubig Sunday saka handipo Sunday asi tichangokurudzira madzimai ikoko kubig Sunday mukufamba kwetinenge tichiita tichingoonawo kuti tingasimudzirana papi wakasarira papi uyo anoda helpi papi something like that toona kuti tingasimudzirana seiwo semadzimai
aiwa tinotenda
vedu
tinotenda chaizvo kwamuri kubotswana toti kwamuri Happy International Women's Day
handiti ndichingokurudzira zvemadzimai kuti asikana ngatitarisei tikurudzire vanasikana vedu varambe vari vanasikana vana mai vamangwana vakanaka kuti nyika ienderere mberi
aiwa tabva tanzwa kufara chaizvo mabva maunza spirit of joy saka tinokutendai yes, thank you so much. Star, there we have our caller from Botswana. She's literally saying that she was overjoyed to hear about this award, by, you know, given to Dr. Nyampinga, because she says it's now uplifting more women. And in fact, she was listening to the program earlier on and heard the woman from Rusape, rural Rusape, who was saying the little that a woman can do to uplift another woman will go a long way. So she says that really touched her, and she hopes that others listening out there will also emulate what the women here were saying.
A very interesting perspective there. Kulaboke abasanda ukusixhasa sesisele nje lemzuzu engaphansi kwechumi kodwa ke sihlaziya udaba lwamalungelo abesifazana sikhangela njalo ukuthi mhlaka 8 ngesonto yenalezayo yilo ke ilanga lokunanza amalungelo abo hayi ukuthi ananzwa ngelanga elilodwa nje ngoba leli lilanga elabekwa iceleni ngumanyano United Nations ukuthi amazwe angaphansi kwawo alinanze ngakho ke leZimbabwe lingelinye lamazwe ananza leli langa ngokuqoqa imicimbi echiyeneyo lapho Elizabeth ikhuluma ngalokho siyananzela ukuthi kulo mcimbi kahulumende kuleminye ke eyamalunga amabandla achiyeneyo sike saxoxa ke labanye abesifazana kubandla le MDC bathi ke eMatsout yabo khona omnye umkhosi eByte Bridge ngelabo ke ilanga kodwa benanza leli langa sakhuluma njalo lamanye amalunga ayidalela eParliamente abe Women's Caucus abathi bebenabile behlezi phansi kumalanga ambalwa edluleyo ngendlela yokutshela umphakathi hatshi leli dale kuphela kodwa umphakathi ukuthi hayi nanzani amalungelo abesifazana nanzani amalungelo amantombazana abavunyelwe nxa bephambanisile ukukhutshwa izisu ezibhedlela lapho abazanakekelwa khona ngoba angazumaleli umntwana umzondele ukuthi indaba ekhulelwe uzabhoda ngali ayekhupha ngendlela ezilimazayo okungakuhle kakhulu so kungakho ukuvume. Mav, do you remember the Women's Caucus in Parliament that they sat down and said it's a way of demonstrating to tell the country that women's rights should be observed, even abortion.
Yes.
That if young girls fall pregnant, they should be given the right care. Say, if they don't want to keep the pregnancy, they should have abortion in clinics so that it's safe. Because even if you are angry that your child is pregnant, they may go back door and you know they may lose their lives and risk their health. So it's a very touchy topic because some are saying it will encourage the young girls to fall pregnant. Some are saying it's better for them to be equipped and to be alive than
That's
to
true.
Use unsafe methods.
And you know, when women discuss about women's issues, and especially this, you know, trying to have gender parity, it's always a very touchy subject.
Yes, because some are very controversial statements. But it's actually not women only. I asked them, were you women only? They said, no, Mr. Tendai Biti also said that. They said, yes, I also second you.
Okay, let's take our last caller. Hello, caller.
I think she just dropped.
But Pana, hello, caller. Okay, Pana, my Cleopatra, my Liwa, Yvarkutima Kurokoto, Dr. Rita Nyampinga. The caller is on point. Also, a caller from Botswana who was giving accolades. Buxton Munyuki, senior, very unfortunate. anza memeo, but madzimai vanu zvidzikisira. Imanyonya konda kuti farm invasion brought poverty. Temba piyo kuti Liz Chibanda ndiye watanga tina ipa nare asifoni zavo dzabadzaduna. Skumbuzo mlalazi aripano given Machegu arikuti ndazvifarira chose zvaitirwa Dr. Rita Nyampinga, and I'm very proud of her. Saka ndo vamwe vari kunyora vari pano, tinotenda chaizvo. Uyezve kune avo, for those that are just joining us, we were actually today just looking at what happened here in Washington DC yesterday at the State Department, where we saw First Lady Melania Trump giving an award to Zimbabwe's Dr. Rita Nyampinga amongst 11 other women, global women, which, you know, she in her speech actually said that these women were putting their own lives at risk in order to fight for women's rights. And we also heard from Mike Pompeo, who is the U.S. State Department Secretary of State, and he also was encouraging women, especially those that are working in areas where they are putting their lives at risk, to be courageous. And he said, you know, women need to be really honored for some of that work that they're doing. And they did actually pledge star, both the First Lady and the Secretary of State, that the U.S. will continue to encourage and also to be able to support such women doing such work.
Yebo ke inhlonipho leyo njalo eyakatholwa ligqwetha unkosikazi Beatrice Mthethwa, yatholwa njalo ngomnyolelo amalungelo oluntu njalo ngumqondiso wenhlanganiso yeZimbabwe Peace Project unkosazana Justina Mokoko. Sesifonile ke seyitholile njalo unkosikazi Rita Nyampinga udokotela ukuthi owesikhwica mfundo ukuthi sebelihlekana abesifazane abeZimbabwe abathole lesi sicoco. Njalo sizwile abalaleli abatshayela ke ihlombe ukuthi kuyakhuthaza, ayisikho kwabo bodwa, kuyakhuthaza labanye ukuthi balwele amalungelo abesifazane. And you know, one caller, was it Spasa Chuma, said something interesting. He was saying it's a pity they can never get the awards in their own country because what they are doing is not considered is heroic in their own country.
I mean, it's true. I think, you know, a lot of people came in with very different views, and it's rare for most people to be honored while they're still alive. Most people, it happens posthumously. And like you said, this award was also received by Justina Mokoko of the Zimbabwe Peace Project and Beatrice Mthethwa for her work in fighting, you know, for human rights for women and everybody in Zimbabwe. So very interesting topic there, but we want to hear from you, that what will you be doing on Sunday as the world observes International Women's Day? What do you think about gender parity? Saka munokwanisa kupinda muchirongwa kunyange zvedu takusvika pamagumo, munogona kunyora ipo pano, tichazenge tichizoverenga zvamunenge manyora kuti muri kunyora zvipi panyaya yekuenzaniswa kwemukana pakati pemadzimai nevanhurume, nekuti bumbiro remutemo yemuZimbabwe inotaura iwo kuti mikana inofanira kuenzaniswa, asi vazhinji vari kuti izvi hazvisiri izvo zvavari kuona zviri kuitika munyika pari zvino. Uyezve vada kuona madzimai mazhinji vachipiwawo mabasa epamusoro, vachiwedzerwawo zvakare madzimai ari muparamende nezvimwe zvakadaro. Mai Cleopatra Tsamaidliwa yanzi, happy happy Women's Day madzimai, tose zvedu. Disciple Gilson Madanire hanzi, kosei vakadzi vacho vachiverengana for political reason, vachivengana especially in politics. So one of the people that are following us here on Facebook is saying, why is it especially in politics women don't support each other? They would rather vote for a man. So he's saying that it should start there at the grassroots.
Yeah, some is the way they were brought up, that is the men who can lead. So it needs to start from the beginning, from the parents, how they raise their children. And some believe that maybe the person they voted for can deliver better, even if they are not a woman. Yebo ke, silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Sibonge unkosazana Rita Ndlovu obesixhasa, kodwa ifoni yakhe yasiphela ke umlilo olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Would like to thank Sabile Dewa, who was here from the Women's Academy for Leadership and Political Excellence, as our guest, and also Dr. Rita Nyampinga, to just say congratulations on